Vampoko avo vanove zvegurukota rinoona nezverunyararo nekuregererana vachazotsanangura bhiri iri apo richaverengwa kwechipiri mudare. Asi vemasangano anoshanda akazvimirira vanoti komisheni iyi yanonoka kuumbwa uye mashandiro ayo anofanira kujekeswa. Vachitaura pamusangano wainge wakarongwa nenational transitional justice working group muHarare, vakafanira kubata chigaro chemukuru wechikoro chesvondo yeRoma cheArupe College baba Lawrence Daka, vanoti komisheni iyi inofanira kuita basa rayo zvakajeka uye dai zvaibvira basa rekomisheni iyi raifanira kuitwa nevedzisvondo. Vanotiwo kuti chirongwa chekuregererana chibudirire, vese vari kupomerwa mhosva dzekuponda vanhu nekupara mhosva vanofanira kuregererwa kuti vanatsotaura chokwadi chezvakaitika.
Panofanira kunge pane urongwa hwekuti pave nekuregererana pakutangisisa, iye yatinoti amnesty, kuti izvi zvikurudzire vanhu vanorwadziwa vakatadzirwa kuti vabude pachena vataure. Hakuna munhu angagona kuzoda kutaura kuti ndakaitwa zvakati ndakazodai kana pasina kuregererana ikoko.
Asi vamwe vakaita saamai netimusanhu vekumusasa project vakati vanhu kunyanya vakadzi vakabhinywa nekushungurudzwa zvakanyanya zvekuti zvakaoma kuti varegerere vanhu vasina kutongwa kana kukandwa mujeri. Mashoko aya akatsigirwa nenhengo yeparamende amai Konzilia Chinanzvavana avo vakashungurudzwawo zvakanyanya.
Utungamiriri hwenyika unofanira kuti huve nechido chaicho chekubata chinhu ichi, vachitarisa kuti kunyange vakada kuzvirega havo asi chironda chinovora. Pakuzovora kwechironda pachaburitsa hasha zhinji dzatoda kuedza kuti dai zvagona kuitwa nenguva zvironda izvi zvisazoputika, zvironda izvi zvisazopinza nyika mukuremerwa kunopfuura kwairi.
Reverend Ray Motsi vesangano reGrace to Heal vanoti komisheni inofanira kuita basa rayo zvakajeka paine nguva yakatarwa kuti yoshanda sei.
Tinofanira kuona kuti kusevenza kwemurawo iwoyo nevanhu vakasarudzwa makomishina edu kunenge kwakasununguka here mavanenge vachishandira kuitira kuti vakwanise kutaura nevanhu nekupiwa vanhu mukana wokuti vataure vakasununguka vasina kumanikidzwa, kumbunyikidzwa kana kutya kuti ndikataura ndingazobatwa kana ndingazorohwa kana pane zvandingaiti zvingaitike kwandiri.
Vanhu vazhinji munyika vane mavanga nemarwadzo avakapiwa kubva nguva yehondo gukura hundi pamwe nesarudzo dzokuma2000. Hurumende inoti yave kuda kupodza nekupedza marwadzo aya nekomisheni iyi, asi vaRashid Mahia veHeal Zimbabwe Trust vanoti vanhu havana chivimbo nehurumende.
Chekutanga ndechekuti vanhu havana trust negovernment, havana trust negovernment nenyaya yekuti hurumende yanga iripo paiitwa mhirizhonga iyi. Saka panoda kuti pagadzirwe chivimbiso chinobva kuhurumende kuti zviri kuitwa izvi zvine chinangwa pasina chakavanzika kuseri, kuti zvichanyatsobuda sezvaari kutaura here. Ndochekutanga nyaya yekuti vanofanira kuvimba hurumende.
Dare reparamende rinotarisirwa kupasa bhiri rine chimbi chimbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.